mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri Nyamavhuvhu 11 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine mazana manomwe nemakumi mana nevazere 4748. Nhumwa dzavaCyril Ramaphosa dzinonzi dzakadzokera kuSouth Africa nezuro manheru mushure mekungosangana navaEmerson Mnangagwa vega. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine mazana manomwe nemakumi mana nevasere 4748. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachingove zana nevana 104. Nezuro vanhu vanoita makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 99 vakabatwa nechirwere ichi. Pavanhu ava makumi matanhatu nevasere 68 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Vamwe makumi matatu nemumwe 31 vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika makumi mashanu nevashanu 55. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi maviri nevatatu 23 vafa nechirwere ichi. Dunhu reMasvingo ndiro chete risina kana munhu mumwe chete zvake ati afa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita chiuru chimwe chete nemazana mashanu ane makumi maviri nevana 1524. Kwata chenhumwa dzemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa chakapinda munyika nezuro chinonzi chakadzokera kuSouth Africa nezuro manheru chisina kusangana nevemapato anopikisa vemakereke pamwe nevemasangano akazvimiririra sezvakange zvichitarisirwa. Nhumwa idzi dzakange dzauya kuzonzwa nezvekusagadzikana muZimbabwe kunonzi kuri kukonzerwa nekuchorwa kwekodzero dzevanhu kunonzi kuri kuitwa nehurumende. Vakapinda munyika nezuro ndiamai Valeka Mbete, avo vaimbove mutevedzeri womutungamiri wenyika pamwe nekumbive mutauriri wedare reparamende, vaSidney Mufumadi, avo vakambove gurukota rezvevasori, vangooka Ramahlodi, avo vakambive mutungamiri wedunhu reLimpopo pamwe naambasada Ndumiso Nchinge. Asi vaMnangagwa vachitaura kumhuri yeZimbabwe panhemberero yezuva remagamba vakati manyepo ekuti munyika hamuna kugadzikana, vachipomera mhosva vanopikisa vachiti vari kusvibisa zita renyika. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vanoti bato ravo rakange rakakumbirwa kusangana nenhumwa idzi zviri pamutemo, vachiti kubva mangwanani chikwata chavo chakange chakatogadzirira kusangana nenhumwa idzi. Muzvare Mahere vakati sebato vanofunga kuti kukundikana kwenhumwa idzi kusangana navo zvakakonzerwa nebato rezanupf. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori anoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muMDC Alliance Muzvare Gladys Hlochayo kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi.
Zvina kubudirira chatoshamisika zvakanyanya nezvaitika muzuva ranhasi nekuti isu takange takabatwa nenhumwe dzava Cyril Ramaphosa vachiti isu vanoda kusangana nesu muzuva ranhasi, tikabatwa zvakare ne South African Embassy tishinzi shakari tinofana kusangana nenhumwe dza President Cyril Ramaphosa nhasi. Saka mushure mokunge taudzwa kuti vachatanga vaenda ku State House kunosangana navo munangagwa, vabva ikoko vauya kusangana nesu. Taramba takamirira nekuti vatiti be on standby kungoti tichibva ukoko tobva tadi tobva taita musangano wedu. Asi vazotibata kumazuva rodoka vachitiudza ivo kuti aiwa musangano hauchakwanisiki kuti uenderere mberi nechikonzero chezvavanga vataura navamunangagwa. Hatina kuudzwa kuti vataura kuti kudii uyezve outcome yemiting yavo yabuda zvakadii, asi mufungidziro dzedu tinofunga kuti isu vamunangagwa varamba kukoopareta nemainvoice aya. Ndo saka mainvoi atozosvika pakudzokera kusouth africa vasina kusangana nemastakeholders, nekuti vakanga vachifanira kusangana nevanhu vakasiyana siyana vanosanganisira isu nemacivil society organization.
Saka chiitiko ichi chinosiya papi imiwo sebato reMDC Alliance nevamwe vanga vachitarisirwa kuti nhumwe dzinogona kugadzirisa matambudziko ari kunzi ari munyika?
Aiwa, nyaya haisi yedu, nyaya ndeyavamunangagwa varamba kuti basa rakaparurwa naPresident Cyril Ramaphosa riende mberi, vanova varivoyo African Union chepese. Izvi zvinoratidza pachena kuti mune dambudziko muZimbabwe, nekuti kana next door neighbor akauya kwauri achiti ndakanzwa kuti uri kurova mukadzi, saka ndauya kuti ndinotaura nemukadzi wako uye nditaure nevana vako ndinzwisise kuti zviri kufamba sei, iwe wobva wasiyaiwa bodo, hapana wauri kutaura naye muno mumba mangu, zvinenge zvireva kuti pane zvaunazvo zviri kuvanza. Saka nyaya haisi yedu bodo, nyaya ndeyavamunangagwa. Vamunangagwa vari kumbunyikidza kodzero dzevana vezimbabwe, tiri kuziya macorruption cases vana drugs nedzimwe nyaya dzese dzatiri kunzwa dzehuri. Saka nyaya iripo ndeyekuti vamunangagwa vari kuramba vachiti kune richi iri kuda kubatsira muno muZimbabwe kupedza dambudziko redu kuti hamuna crisis. Kuti chokwadi dai mamusina crisis vaifanira kudai vavasiya vachisangana nemastakeholders akasiyana siyana, vozvionera vega kuti chokwadi hapana crisis. Asi nekuti mune crisis muZimbabwe, isu sebato reMDC Alliance tinoramba tichitaura kuti we've got a political crisis in this country, a political crisis that is now manifesting munyaya dzeikonomi, munyaya dzehuri nematambudziko maive ndaita bhizinesi atiri kuona. Kurepwa kwemadzimai, kurohwa kwevana vechidiki, kusungwa kwese kuri kuitwa vana hopo uchimuono nanangari vhume kwese uku kunokuratidza kuti naita dambudziko, naita nyanya dziri munyika. Zvino nyanya idzodzo dzaakurambidza manext door kuti auye kunoona zviri kuitika.
Mune mamwe matanho hamunorongwa here kuzotora sebato kuedza kugadzirisa matambudziko aya?
Zvokwadi, isu sebato reMDC Alliance tine chirongwa chedu chatakaparura chinonzi reload, chinotaura isu kuti ticharamba tichibuda pressure paground, nekuti tinozviziva isu kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine kodzero yekuratidzira maringe nesection 59 yemuconstitution. Saka tichashandisa peaceful means dzekuisa pressure kuti matambudziko eZimbabwe agadziriswe.
Avo vange vari munyori anoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muMDC Alliance, Muzvare Gladys Rwachayo, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva reDefense Forces Day kana kuti zuva remauto. Zuva iri nderekukudza mabasa emauto, uye gore rino izvi zvichaitwa pasi pedingindira rekuti the Zimbabwe Defense Forces celebrating 40 years of excellent service to the people. Sachigaro weZANU PF muNorth America vaRegis Charumbira vanoti zuva iri izuva rinokosha zvikuru sezvo rakafirwa nevana veZimbabwe vakawanda. Vacharumbira vanoti mauto anoita basa guru mukuchengetedza runyararo, uye kushorwa kwaari kuitwa kuchinzi ari kushungurudza vanhu munyika handi chokwadi, nekuti mauto anoshedzwa kubatsira mapurisa kana mapurisa achida rubatsiro, izvo zvavanoti zvinobvumidzwa nebumbiro remutemo wenyika.
Zuva ranhasi iri tinoriramba tichirikurudzira nokuti zuva ratinorangarira magamba enu akarwira rusununguro rwenyika yedu yeZimbabwe yakanga yakatorwa navapambe pfumi vakanga vaitidzanakuti vataivati kuti vajanyiriri vaitijanyirira pavhu redu vachitishandisa vachitisevenzesa vasingatibhadhare. Vana veZimbabwe vakafira zuva iri vakawanda kuna nanyadzonya uko kune vana vachiri kuda kutoti vaitwe kuvigwa pacha vakafira vakafa ropa ravo rakadeuka nekuda kwezuva iri.
Pane vamwe vari kuti mauto asiyana nevakomana vavaimbobatsira panguva yehondo, nokuti iko zvino izvo vanopomerwa mhosva yekurova vanhu zvinhu zvakawanda wanda zvisakafanira. Munoti chii pamusoro penyaya iyi?
Nyaya irinotikandeyekuti mauto haana kurashika zvavakarwira muhondo nanhasi ndizvo zvavari kungoramba vakamiririra. Chatiri kuona ndechekuti pamwe panozovuyawo mauto achipindira pamhirizhonga inenge ichiitika munyika, ndo basa ramauto. Kana mapurisa akaona kuti chiri pamberi pavo chikuru kwavari, uye vaongorora vaona kuti zvinogona kuzoparadza nyika yatakahwira muhondo, vane kodzero nekuda kweconstitution yedu kumirira mutembo, rine kodzero yekuti mauto anokwanisa kudanwa kuti vapindire kugadzirisa order munyika. Saka havana kurashika, vanenge vachiita basa sekutendekwa kwavakaitwa nekumbiriro mutemo wenyika yezimbabwe rakagadzikwa 2013.
Avo vange vari sachigaro wezanu PF munorth america varegis Charumbira vari parunhare kucanada nestudio 7, asi sachigaro webato remdc alliance munorth america vatawanda Dzvokora vanoti zuva ranhasi harisi zuva rinofadza vanhu, sezvo mauto ari kushungurudza vanhu, izvo vanoti zvinozivikanwa nenyika yose. Vati mauto ari kushandiswa mukudzvanyirira vanhu, naizvozvo bato ravo harisi kucherechedza zuva ranhasi.
Ini ndinodzokera kuna Josaya Magama Sungogara, ndo vanga vari mutungamiri wemauto pataairwira nyika. Ndinofunga kuti pasi pari zvino vari kurwadzikana nekushungurudzika nezviri kuitika, nekuti zvinhu zvavakarwira zvakarwirwa nevakurukota mazhinji nemagamba mazhinji atii kuzviona. Takaendera kuhondo kuti tiwane inonzi one man one vote, tikwanise kuvhotera munhu watinoda. Tiri kuona kuti isu tiri kuenda kunovhota, mavhoti edu haatariswe, hakuna munhu anoteerera zvatinenge tataura mumavhoti imomo. Takaendera isu kuhondo kuti vana vezimbabwe vakwanise kutaura inonzi freedom of speech, freedom of association. Zvose izvozvo ndo zvakarwirwa nana Tongogara nana Vankomo. Hatii kuzviona, hatina freedom of speech yacho. Tikada kuti titaure tava kusungwa nekurohwa. Vanhu vakada kuti vaende vanopinda mumugwagwa varatidzire sezvatakarwira kuti tiwane mukana wokuti kana paine chinenge chaitika tinokwanisa kupokana nehurumende asina kusungurudzwa.
Mauto munoashorei?
Masoja edu ari kutouraya vanhu. 6 August and 1 August vakauraya vana vezimbabwe 6, tichiona masikati machena. Munhu wacho akauraya ari kufamba, hapana kana munhu akasungwa. Kubva 14 January kusvika 24 January 2018 pakaurayiwa vanhu mazimbabweans anosvika 24. Masoja anga aripo ipapo, hapana kana munhu mumwe chete akasungwa. Saka ini kwandiri baba, hakuna chatinofanira kucerebureta paheroes kana kuti padefense forces day. Masoja anofanira kunge achichengetedza upenyu hwevanhu. Asaya muzimbabwe tiri kuona kuti ari kutoteura ropa revanhu. Masoja ngaagare mumabhara kwete kugara muvanhu nemumastreet vachishungurudza vanhu nekutandanisa vanhu. Zvuro takaona vari kudema vachirova vanhu, vachizvindikita vanhu. Hatitozivi kuti kuna vamwe vakatourayiwa here ikoko. Harisi iro basa remasoja iroro. Masoja ndeekuchengetedza vanhu, asi muzimbabwe hazisiri izvo zviri kuita.
Zvino zuva ranhasi iri imimi munoricherechedza sei?
Hatitoricherechedzi sekutaura kwatakaita kuti svondo rino iso iweek of action. Tiri kutoita zvatiri kutoita izvozvi. Vakutoma svondo rino tinenge tichitosoropodzana naye hurumende. Isusuwo kuno tinenge tichiratidzira vatinenge tichiratidzira. Makaona takatotanga kuno kunew york, vanhu vangu vakazara munew york vachiratidzira pamhepo apa. Tinenge tichitaurawo tichiudza nyika yedzose nevanhu vose vanokwanisa kuteerera kuti ndozviri kuitika muzimbabwe. vanhu vari kupondwa muZimbabwe vasina mhosva dzavapara.
Sachigaro vebato reMDC Alliance muNorth America vatawanda dzokora vari parunhare neStudio 7. Kurukota anoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muSADC neChina ari kutarisirwa kutanga kuita gadziriro yemusangano wepagore kana kuti summit. Vatungamiri venyika vanotarisirwa kusangana nemuvhuro. Asi misangano yose ichaitwa padandemutande nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Vamwe vanoti nyaya yokusangadzikana kwezvinhu muZimbabwe necoronavirus zvinofanira kuzeiwa. Asi vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi, vanoti muZimbabwe hamuna dambudziko.
KuZimbabwe kune runyararo, kuZimbabwe hakusi kutyorwa kodzero dzevanhu. Vana vemuZimbabwe vagere murunyararo, uye zvekare donzo ravainaro iko zvino nderekurwisana nechirwere cheCOVID-19 chatekeshera pasi rese. Social media is not the right channel yekuti munhu anzwisise zviri kuitika kune imwe nyika, kana kuti mararamiro kana magariro kana situation inenge iri kunyika iyoyo. Nekuti tinozviona kuti kuna masheko emanyepo iwayo ananga achizorwa nyika yeZimbabwe nemutungamiriri wedu vamunangagwa nehurumende yose nebato redu reZANU-PF navanhu vasina mazita vari vatingati maghost accounts kana kuti marobots paTwitter, paFacebook and other social media accounts vachinyora manyepo. Uye zvekare zvasaka kuti nyika ino zvekare wedzero zvirango zvoupfumi zvatakaona sakunda ichiwedzerwa palisti yezvirango zvoupfumi.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi. Blessing abatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga.
Panoungana makurukota ezvekudyidzana nedzimwe nyika ekuchamhembe kweAfrica emuSADC vachiumba hwaro hwenyaya dzinofanira kuzoti dzikurukurwe panotanga musangano mukuru weSADC. Chekutanga motsi inofanira kuva nyaya yeZimbabwe, nekuti ndiyo nyaya ine boko shindi rese, ine kwanisa kukonzera mhirizhonga, uyezve nyaya yanetsa mashoma apfuura pamusoro pemhirizhonga nekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Zvakarewo tiri kuona kuti mukuru weAfrican Union Commission vaMusa Faki vataurawo mashoko ekuti Zimbabwe ngairemekedze kodzero, iremekedze mitemo yese. Zvese izvi zvinoreva kuti SADC haigone kuti yaungana kuita misangano ikasatanga nenyaya yeZimbabwe.
Asika hurumende yeZimbabwe iri kuti zvekuti munyika mune matambudziko ndezvemugodzi matsuru.
Mashoko ehurumende neZANU PF ekuti muZimbabwe hamuna dambudziko haana achateerera, nekuti zviri pachena. Munhu wese ari kuona kuti Zimbabwe iri parumana nzombe, iri panyanga dzamushore, vanhu vari kutambudzika. Uyezve nyika dzakawanda dzave kutaura, masangano akawanda anoremekedzwa ari kutaura pachena, achikomekedza kuti Zimbabwe iremekedze kodzero. Nekudaro dambudziko riripo, riri kuonekwa nemunhu wese. Chinongodiwa chete ndechekuti utungamiri weSADC humire nesimba, utaure zvinofanira kuti zviitwe, uyezve kuti vabatsire nyika yeZimbabwe kuti isvike painofanira kunge iri panyaya dzekodzero nekuchengetedzwa kwemitemo muZimbabwe.
Takanzwawo United Nations ichitaura nyaya dzekuti kodzero dzevanhu dzinofanira kuti dziremekedzwe kunyangwe munguva ino yekurwisa chirwere checoronavirus. Ndo zvamuri kutarisirawo here kuti zvinge zvichizeiwawo neSADC vamavinga?
Pakodzero dzevanhu munguva yedenda reCOVID-19 tinotarisira kuti SADC inge ichiongorora chekutanga kuti nyika dzemuSADC dziri kuchengetedza sei runyararo, malockdown nenzira isingavhiringi kodzero dzevanhu, kureva kuti vanenge vakavharirwa mudzimba vari kupiwa here zvikwanisiro, rubatsiro, uyezve mapurisa haasi kushandisa simba rakapfurikidza mwero here kuchengetedza mitemo yakagadzwa yeCOVID-19. Chepiri, kuona kuti nyika dziri kukwanisa here kurapa vanhu, kuvheneka denda irori nekusimbisa zvipatara nemakliniki emunyika dzakasiyana siyana kuti vagone kurwisa denda nenzira inochengetedza upenyu hwevanhu.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vari paRunare naBlessing Zulu weStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zimlife.com inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogona kuva vatangidza kusawirirana neSouth Africa mushure mokurambidza nhumwa dzemutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa dzakange dzatumwa kuzoona kana paine chokwadi kuti kodzero dzevanhu dziri kuchorwa zvakanyanya muZimbabwe kuti vanzwe umbowo. Zimlife.com yekare inotiwo sachigaro weAfrican Union vaMusa Faki Mahamat vaita zvisingawanzoitwa zvekushora imwe nhengo dzesangano ravo vachiti zvinovanetsa kunzwa kuti hurumende yeZimbabwe iri kushandisa masimba akanyanyisa pavanhu. Mudaily News, United Nations inoti Zimbabwe inoda mari inoita mamiriyoni makumi masere nemashanu emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kurwisa chirwere cheCOVID-19. Newsday mune nyaya pamusoro pechikwata chevanhu vashanu chakasungirwa kutenga mangoda zvisiri pamutemo chikamiswa pamberi pedare redzimhosva kwaMutare. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makomana, tokumbira nyika yedu sununguko, ndini ndotaura ndiri mbode ndiri muno muSouth Africa. Dei Mwari vapindira mukati medunhu idzoro kuitika, nokuti nyika yedu makomana yanyatsa kusunguridzika chaiko paupenyu hwedu. Tokumbira kuti Zimbabwe yedu inyatso kunaka.
Ndinokumbira weStudio 7 mudzi vaniki mangwana kuti mashoko akataura ndo ekupedzisira. Mashoko iwawo Mwari ari kuzvinzwa, ari kuzvinzwa achinyepa kuti kuZimbabwe hamusikuru wavanhu. Mashoko aataura ndowokupedzisira. Mwari otinonamata, haadi munhu anobuda pachena achitaura nhema dzakadaro. Ndinovapikira katatu nemweya mutsveni waMwari naMwari wandinonamata kuti mashoko akataura kuti hamusikuva mutakitwa vanhu, hamusikurawa vanhu. Nyika yakanaka, vanhu vaZimbabwe vakavhota zviri pamutemo, vakaisa mutungamiri waanoda. Mashoko iwawo ndoenhema. Mwari haana kufara nazvo. Munangarwa haana kupinda pachigaro nokuhwina, asi akapindwa nokutsvetwa naChivenga nemasoja. So hazvigoni kuti ungafambise nyika wakaita zvokuba chinhu, woba mota yemunhu wotoita yekuhodhesa ndiyo. Unofungidzira kuti muridzi wemota akaiona anorega kutora here? Anotora. Zvino MDC Alliance yakahwina nyika maelection, vakaitawo zvavakaita, asi Mwari wakanga achiona. Saka yanguva yaMwari yekuti vachisunungura zvinhu zvinosunungurwa.
Makadi makadi vatereri veStudio 7 apo. Aiwa isu tinofara zvikuru, tinofara chaizvo. Ndakanichida kumbotaurawo pamusoro pevanhu avo vanotaura pamusoro pehurumende yava Mugabe nehurumende yava Munangagwa. Justice kuti Mugabe ndianga ari president hadzvere, asi ihurumende imwe chete yamugabe iyoyo naMunangagwa ingori hurumende imwe chete. Vanhu vanongoita zvinhu zvimwe chete, nekuti kubva iye Munangagwa achipinda ipapo akapromisa vanhu zvinhu zvakawanda, ingori nhava ine zere mhepo. hapana kana chimwe chete chakabatika pane zvakataura akutoondonga futi pamusoro pazvo iye zvine izvi vanhu vakugadzirira kuti toda kudai akutanga kusunga vanhu varikuda kuita nezvekuratidzira asi kuratidzira kuri pamutemo asi vanhu vari kungosungwa zvakangofanana nenguva yacho yamugabe vanhu vaida kuratidzira vamwe vaiurawa vamwe vachikuwadziwa saka ndizvozvo ingori hurumende imwe chete zvekuti hanzi ini ndiri hurumende yamunangagwa indiri hazvina chazvinoshanda vana vezimbabwe ngatingoziva kuti tichingori mumaoko ehurumende yamugabe ndatenda
makadii vashambarari vestudio 7 ini ndiitwa sam ziyogara tiri mujobheg tiri kuda kumukurukuro nenhauya mugwadi tine urombo kuvanhu vakaita sana mugwadi vakanakirwa nemari ndokukanganwa upenyu hwevamwe vanhu havamiriri zvido zvevanhu vari kuita zvido zvezanupiefu pati yavo nyika vanhu zvee saka kana vachiverenga kuti vari kuda kungotora upfumi hwezimbabwe vachidya vari vega isusu tichitambura kudai zve nerimwe zuva zvichavapfukira ndopa achaona kuti haana kungwara nokuti zvaari kutaura tiri kuzvinzwa nokutyisidzira kwaari kuita zvisaitikawo chete rimwe gore kuti zimbabwe inosununguka ndopa unoona vanhu munoziva mapurezidendi anogona kuenda kunopotera kune dzimwe nyika ramgwadi havana kwavanogamuchirwa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Kwazwai, mure Zimbabwe. Tinokoka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8 p.m. Nasi muchirongwa tirikukurukura nezvekupararira zvakanyanya kwoita chirwere cheCOVID-19 munyika. Tichabatawo nyaya yezvemamiriro akaita upfumi hwenyika uyewo nyaya dzematongerwo enyika. Pane zvingaitwa nevechidiki mukusimudzira nyika yeZimbabwe here? Mure Zimbabwe, musakangano kuteerera chirongwa ichi na 8 p.m. manheru ano. Muineni Mike Hove.
Kakaita mukurumbira kare kare Harare Mambo Band vachimba kambo kavo mbuya nehanda sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine mazana manomwe nemakumi mana nevasere 4748 nhumwa dzavasiro Ramaphosa dzinonzi dzakadzokera kuSouth Africa nezuro manheru mushure mokungosangana navaf anson munangagwa chete tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini tanonoka hwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka